Isisu tine munhu anogara kuna support atombotipira nyaya dziri kuitika ikoko kuna support, asi hatisi kufara nenyaya yekuti tatanga nekuona madecisions achitorwa tisati tapiwa kuti zvange zvakafamba sei. For now, ndamunyorera minista musi wechitatu. Takanyorera minista tichiti kubva patabuda forensic audit, isisu stakeholder hatina kumbozvira tapiwa document iroro. And tinoda kuziva kuti iye minista ari kutora matano api pane zvinyorwa zviripo kana kuti marecommendations akazobuda muforensic audit, kana pari nyaya dzekuti pane vanhu vakapa ndezvipi zvichaitwa, kana pane vanhu vakatora mari vasingafanirwa vachitora, NASA icharecova here mari idzodzo.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Haisati yapindurwa naminista. Ndakutonzwa kuti minister already ari kuimplementa part of the forensic audit, kuti maexecutives aya akanongedzerwa neforensic audit vapiwa mukana wekuti varesponde to the report kuti vazvigeze kuti ivo havana nyaya here zvavakaita. Saka tiri kutarisira kuti maexecutives aya achapiwa mukana kuti vazvipindurire. Tinomirira vashandi, hatifariri kuti mushandi ongoendeswa kumba asina kumbozvira apiwa mukana kuti ataure kuti maallegations ari kupiwa aya ari kuti chii nezvavo.